Guru Charana Padma Kevala Vakati Sadma Vando Muisava Chanda Mate
Come.